kurova nekuraya vachipanga mazando pakaedza wakuruma nzeve ndewako ukaramba kuteerera vanounganidza mazando vasivi venzira ndo vafambi vayo watiko watema iwechipanze veuteerere ita mwoyo munyoro murefu kuteerera kuramba kuteerera vamwe kuramba kuteerera kuramba kuteerera kuramba kuteerera vamwe vanounganidza mazano amawe muzivi wenzira ndiye mufambi wayo wani akati ko watema iwe chipanze veuteereri ita mwoyo murefu munyoro teerera kuramba kuteerera vamwe kuramba kuteerera vamwe indende
kuramba kuteerera.